Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 28, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe ndiweni vanobvisiswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Vaiwe varwi verusununguko nhasi vayambira European Union kuti havasi kuzopeta maoko nyika dzesangano iri dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Asi munyore anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu MDC muzvare Maureen Kademaunga vashora mashoko aya vachiti sevarwe hondo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita udzvanyiriri kana kumbunyikidzwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga amhanyisana nevanhu panze pedare repamusoro reBulawayo High Court nhasi masikati apo mumwe mutongi wedare iri abvuma chikumbiro chekuti Ishe Felix Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vange vari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vange vabvuma chikumbiro chaIshe Ndiweni chekuti vabhadhari mari yechibatiso. Justice Mabhikwa vati mushure mekunzwa kubva kugweta raIshe Ndiweni pamwe nemuchuchisi vaona zvakakodzera kuti Ishe Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Muchuchisi wedare vakuda kwashe Jaravaza vange vapikisa kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso vachiti sezvo vatove mujeri vanogona kuzotiza kana dare rikati nyaya yavo inzwikwe vachibva kumba. Asi rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Mwewe vati Ishe Ndiweni munhu anozivikanwa uye ane chiremera munzvimbo yavo vakatiwo vanoona chikumbiro chavakakwidza kudare chekuti mutongo wavakapiwa usendekwe parutivi chichibudirira zvekuti Ishe Ndiweni havana chikonzero chekuti vatize. Justice Mabhikwa vabvumawo kuti havaone chikonzero chekuti Ishe Ndiweni vangatiza kana kuchitariswa kuti vakapedza mazamakore anopfuura maviri vachiuya kudare pose pavaidiwa apo nyaya yavo yainzwikwa mudare. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuwe vati vafara zvikuru kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso.
Sounds the right candidate for bail because the matter in my prospects are under on appeal court. She's been granted bail $500 and also another reporter every week who intervenes police up until the matter is finalized.
Ishe Ndiweni vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupwanya zvivakwa zvepamusha wemumwe murume wemunzvimbo yavo yendava zinduna mudunhu reMatabeleland North. Vamwe vanhu 23 vakabatwa nemhosva imwe chete naIshe Ndiweni vakanzi vaite community service. Ishe Ndiweni vari kupikisa mudare repamusoro kuwanikwa kwavo vaine mhosva uye mutongo wavakapiwa. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga ambomhanyisana kwekanguva kadiki nevamwe vanhu vange vari panze pedare vakamirira kunzwa zvabuda mudare. Vanoziva zvaitika vaudza Studio 7 kuti vanhu vanopfuura vaviri vasungwa mushure mekunetsana nemapurisa uku. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Thank you.
Vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko nasi vayambira sangano reEuropean Union kana kuti EU kuti havasi kuzopeta maoko nyika idzi dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, munyore anoona nezvevakarwa hondo mupolitburo yebato riri kutonga reZANU-PF, vaDouglas Mahia vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare. Mashoko avaMahia anotevera mashoko akabudiswa neEU svondo rapfuura ichiudza hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusavambunyikidza. Izvi zvinotevera kupambwa nekurohwa kwevanhu vakawanda munyika vanosanganisira nhengo dzeMDC pamwe nenhengo dzemasangano anoshanda akazvimirira. VaMahia vati havasi kuzorega simba rekutonga nyika richidzokera kumuvengi zvekare, vachiti EU iri kutsigira mapato anopikisa nekuti iri kuda kupamba Zimbabwe zvekare.
Isusu papawa tine kambo katairwa ikataimba isusu kuti munyaya dzedu dzokuzvitonga kwenyika we will never stop fighting. In other words, we will defend the political power that we get.
VaMahia varamba kuti pane vanhu vari kupambwa kana kumbunyikidzwa munyika vachiti mashoko emanyepo ari kutaurwa nevavengi.
No. Varungu vari kuita izvozvo. Don't forget kuti ava varungu ava vamwe ava veopposition varungu. Saka anogona kutora box remunhu akafa kudai zvonzi ndiye munhu akafa uyu akaurayiwa. Where do we get evidence that haana akafa neiyi pamwananga akafira kumucha? How do we, where do you get that? We know about such propaganda. Isusu we did the same propaganda. Muhondo yechimurenga tabata varungu. Tambata toyesa moto, tavesa moto, obva akuita saari kugotswa. Togara varungu vouya, vauya voti wana tiri voti vatatiza zvonzi maganda ari kudyira varungu. Hapana, hii propaganda.
Asi munyore anoona nezvekuchengetezwa zvakanaka kwevanhu muMDC muzvare Maureen Kadimaunga vashora mashoko avaMahia vachiti semurwi wehondo. VaMahia nevamwe vavo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita utsvanyiriri kana kumbunyikidzwa.
Kuti munhu azoti zvinhu izvozvo zviri kumuka zvichingobikwa kune imwe nzvimbo kana zvichitaura manyepo zvinhu zvakashata, isusu mafungiro edu ndeyekuti VaMahia nevamwe vavo ngavakurudzire kana kuti ngavape mapurisa nguva yekutarisa nyaya idzi. Nekuti isu hatina kubata kuti uyo ndiye azviita, asi sekuziva kwenyu panoenda vanhu kana kunoripota kumapurisa kana kuti ukasangana nechiitiko chakaita seichocho chekuti mumwe munhu akanyanyisa ugaro hwako, une mvumo yekutaura kuti ini ndiri kufungira nhingi nanhingi kana kuti ndinoziva kuti ndakambonetsana nanhingi panguva yakati. Saka isu tichitarisa kumashure kwatabva, bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende yavamunangagwa yatiraikidza kuti vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro zvekuabjata vanhu zvekurova vanhu.
Muzvare Kadimaunga vaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti MDC inoita zvido zvevarungu vachiti ibato rinomirira zvido zvevana vemuZimbabwe kwete zvevarungu.
Saka nhau dzatinotaura isusu hadzinei nevarungu vavari kutaura nezvavo. Varungu vavo vacho vari kutaura vekunze, vasiri vemuno havagari muno nesu, havasangani nematambudziko atinosangana navo mazuva ese. Saka kuti vati ivo zvinhu zvatiri kuita tikuitira varungu, ndinofunga kuti kushora vana veZimbabwe uye kurekedza kuti havana hanya nekuti ivo vari kudya vachiguta.
Zvichakadai, muzvare Kadimaunga vaudza Studio 7 kuti kubvira musi wa16 Nyamavhuvhu kusvika nhasi pane nhengo zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzebato ravo dzakapambwa kana kumbunyikidzwa uye dzimwe dzenyaya idzi dzave kuongororwa nemapurisa. Zvichakadai, vanokokera nhengo dzeZANU-PF muNational Assembly vapupuraito garepi nhasi vakumbira hurumende kuti iumbe mutemo unoranga vanhu vanoenda kunze kwenyika. Vachinokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi izvo vati zviri kutambudza vanhu vakawanda munyika. Asi vaMathias Mateo veMDC vati zvirongwa nemitemo iri kugadzwa nehurumende ndizvo zviri kuomesera vanhu.
Saka vanhu vedu havachakwanisi kutenga zvinhu, mabhazi haachakwiriki kubva pano kuenda kuchipinge more than $100. Saka tinokumbirawo madam speaker mam kuti nyaya iyi igadziswe nokukurumidza. Zviri kuita vamutuli vari kutamba nelife yevanhu, vanhu vaakupera kufa kumamisha uko nenyaya yekushaya mafilimu eBP neeshuga.
Mune munyaya sachigaro vekomiti yekanzuro yeHarare inoona nezvevashandi vaJacob Mafume vazivisa kuti kanzuro yeHarare ichawedzera vashandi vayo mari nezvikamu zvinodarika zana inove mari yaifanirwa kupiwa muna 2017 na 2018 kuti vakwanise kuramba vachiuya kubasa.
tichiri pakati pekuda kunegotiata zviri kuitika zve 2019 pane iyo inonzi hardship yakaintroduceswa ne hurumende apo yaona kuti yakonzeresa ma hardship munyika yakabva yati tinofanirwa kunge tichipa vashandi hardship allowance saka hardship iyoyo tirikupa vashandi takatarisana ne kunegotiata kwatichaita for 2019
Asi vamafume vati izvi zvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ichinge yapa mvumo kukanzuru yeHarare iwedzere budget rayo regore rino kana kuti supplementary budget iro vati rakatoendeswa kubazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vashandi vemabhanga vakawanda vari kurasikirwa nemabasa zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino. Bhanga reFirst Capital Bank riri kugumura vashandi zana nemakumi maviri, reCBZ riri kunzi riri kutarisirwawo kugumura vashandi zana, ukuwo bhanga reStandard Chartered richinzi rinoda kuvhara mapazi akawanda munyika rosara nematatu chete. Vashandi vari kumiswa mabasa vanonzi vari kubva ari maoko chete sezvo vemabhanga vari kutadza kuvabhadhara mari dzavo dzechigumura. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitika mumabhanga, tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanovazve mutungamiri wesangano reZimbabwe Bank Allied Workers Union.
Zvinhu zvakumira zvakanaka nokuda kwezvinhu zviri. Chekutanga ndechekuti vamirire eupfumi hwenyika haana kumugadzikana. Saka mabhengi mazhinji nemamwewo makambaniwo zvavo ari munyika vari kuona kuti ramangwana harina kujeka. Saka vazhinji vavo zviri kuvaomerawo, vamwewo vari kutorawo matanho ekugadzirisa ekugara vagadzirisa kuti zvikasazofamba zvakanaka mune remangwana vasapinde panyatwa. Saka vazhinji vavakutarisa kugumira vashandi mumabasa seimwe yenzira yavari kuti ndoingatovabatsira pamusoro pekuoma kwekusagadzikana kweupfumi hwenyika. Kwozotizve mabhanga magara mune nyaya iripo yekuti mabhanga mazhinji akuda kutora mishina makombiyuta vachishandisa marobots vachifambidzana nezviri kuitika pasi rose iri kunzi Fourth Industrial Revolution kana kuti Future of Work. Saka tine mabhengi mazhinji ari kugumurawo vashandi nokuda kwedanho iroro. Saka iko zvino tine mabhengi akaita seCBZ yakabva kugumura vanhu vanosvika kuzana, First Capital Bank irikugumura zana nemakumi maviri, zvichiratidza zvekuti dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kugumurwa iko zvino vari kuenda vasina chavanacho. Vamwe vacharuza midziyo yavo, vamwe vachasungiswa. Saka kune kuchema kwakanyanyisa kune bongozozo. Vana Standard Chartered Bankiwo vari kufamba nedigitalization iyoyi, vari kutiwo vachada kusiya mabranch matatu chete munyika yese. Saka zviri kureva kuti mabasa mazhinji eStandard Chartered Bank atorwa aendeswa kuNairobi, atorwa aendeswa kuChennai kuIndia. Muno musara musina mabasa, uyezve mari yeforeign currency ndoinenge yakubuda ichinobhadhara mabasa aya ari kunze. Saka zvinhu zviri kuda kuongororwa zvisina kumira zvakanaka.
Saka tichitarisa iko kuStandard Chartered uku, mukati vanhu vangani vari kutarisirwa kuti vanogona kurasikirwa nemabasa?
Standard Chartered iri kuita kachitsotsi katinoona kuti iri kuitira kuti hurumende nemakastoma nevashandi vasakurumidze kuona zvairi kuita. Iri kuti kati gare gare 2 months yoendesa kana 20, yoendesa 40, yoendesa 30. Saka iko zvino havasati vatipa kuti vari kuendesa vangani, asi tirongonzwa nerunyerekupe kuti pamwe angaendesa pakati pemakumi matatu nemakumi mana.
Mutungamiri wesangano reZCTU vari mutungamiri weZimbabwe Bank Allied Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu, avanotiwo naivowo sevashandirwi vaomerwa nezvinhu sezvo upfumi hwenyika huri kumawere.
Mukatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika ufambe zviri kushota zviri kushaikwa zvinova izvo kuti magetsi mvura nefuel tingati energy hakuna energy yakakwana munyika saka makambani angagone kuproducer zvakakwana asina zvinhu zvino zvekushandisa kuti aproduce saka makambani mazhinji anenge ari pacapacity utilization yakadzikira kana chiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuproducer zvakadii capacity yacho yakadzikira zvikuru vazhinji vari kuproducer at between 10% and 20% capacity saka mukaona zvakadaro it means mabhajeti enyu amunee makabhajeta kuti isu tichawana mari yakati hamuawani nokuti hamusi kuproducer saka izvi zvinhu zvenyu zvamuprodusa zvinodhura nokuti hamusi kubhenefita from yatinoti economies of scale kana muchiprodusa zvinhu en mass zvinochipa nokuti muri kubhenefita from economies of scale asi kana muchiprodusa ma1111 zvinokudhurirai nokuti muri kurana mushiri wese unofanira kuprodusa zvinhu zvakakwana iwe uchingoprodusa 10% or 20% saka zvamunoshandisa kumurana mushini izvi zvakangofanana chero muri kuprodusa zvinhu zvishoma kana zvinhu zvakawanda saka makambani ari kuomerwa zvikuru saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava muvanhu vashandi chimboendai kuba nokuti hapana basa nokuti kana vakaramba varipo muchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nokuti hamusi kuita mari yacho yekuti muvabhadhare saka izvozvo zvatotanga zvaakuita kunge tadzokera kuna 2008 saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100% vari kushanda 10% or 20% of the time hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchidai nekuvapa
vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda
kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari saka kana musisina mari muri kutotirai kuti museve tishoma twamuinatwo itwotwo saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana saka munogona kuzoipiwa over a longer period asi kambani ikatovhara zvakutoreva kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonetsa nekuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi kusara kwekuti matoita liquidate the company maakutengesa zvirimo mukambani motikari mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musingaproduce munenge musingameke mari
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vachitaura vari parunare muHarare Muchirongwa icho tinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika Nasi tiri kutarisa vatendi vechikristu vanogara muAmerica vane musangano wavo wepagore pasi pesangano reChristian Fellowship International kana kuti CFI. Musangano wegore rino uri kuitirwa kuAtlanta kuGeorgia kubva musi wechishanu musi wa30 Nyamavhuvhu uchipera nemusi wesvondo musi wa1 Gunyana 2019. Vakaronga musangano wegore rino ndimufundisi Jafet Ndemera vanoti vachauya kumusangano uyu vachashumirwa nekufadzwa nenziyo kubva kuna mufundisi Togi Chivaviro vakaimba kambo kakaita mukurumbira kanonzi Ebenezer Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita hurukuro namufundisi Ndemera pamusoro pemusangano wavo
tine musangano weChristian Fellowship International Uyu mubatanidzwa wemasangano akatanga muno mudiaspora matingati muAmerica zvikuru sei tine tarisiro yokuti akasvika kunana Canada nekunana UK saka mubatanidzwa wemasangano we come together kamwe pagore paLabor Day weekend inoyi tichizo vapamwe chete tichinamata nokurumbidza nokuvakana pama workshops nezvimwe zvinhu zvinobatsira mukurarama kwedu mune ino nyika.
Muchishandisa rurimi rwupi?
Tiri kushandisa rurimi rwechishona, Ndebele, English. Tine hama dzatijoina vamwe through marriage, vamwe neevangelism. Tave nehama dzinobva kunana South Africa, kuZambia, kuNigeria, kuHaiti.
Ikereke rimwe chete here?
Makereke akasiyana pakuti isu mahost gore rino for example tiri mufananidzo unomirira CFI Pilgrims Community Church mubatanidzo wevanhu vekuZimbabwe vari muAtlanta vakabva kumasangano akasiyana. Ini ndakaodenwa kuMethodist inonzi AME Church. Asi taungana muno muAtlanta tikaona kuti kuna vanhu vanga vari maLutheran kumusha asi vasingachafiti muno maCatholics. Wakava mubatanidzo wakatakati Pilgrims Community Church. CFI imodel yePilgrims Community Church pakuti vanhu vari muCFI vanobva from Catholic to Methodist to Lutheran.
Ndivanani vari kuuya gore rino?
Gore rino takaropafadzwa pakuti Pastor T.T. Chivaviro, the gospel legend veEbenezer, vanenge vainesu varivo our main preacher, uye varivo futi muimbi wedu mukuru watinai. Asi tina mapastors all over America, most of whom are already very affiliated ne CFI. Tina Pastor Malele vari kubva ku Canada, vana Pastor Sundire vari kubva ku Harvest ku Dallas, tina Pastor Patrick Kwesha, tina Minister Maim Simbe is traveling all the way from Zimbabwe vachange vainesu.
Nguva dzedu ndodzadyana, ngatichingoti muchidimbu musangano uriko rini pamwe chete nekuti unopera rini, uye vasati varegista pari zvino vanokwanisa kuuya here vari munharaunda iri pedyo?
Musangano uripo Friday, August the 30th, pa Crown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue in Atlanta, Georgia. It's only 10 minutes kubva pa airport. Vasati varegista kuimba yaMwari magoni haavharwi. We will do our best nokuti vanhu vane zvikonzero zvakasiyana zvingange zvakonzera madelays.
Mufundisi Japhet Ndemera vesangano reChristian Fellowship International vachitaura naPraxedis Jeremiah weStudio 7. Vanhu vanga vachiratidzira mukati meguta rePretoria muSouth Africa vapedzira vorwisana nemapurisa mushure mekunge vanhu ava vatanga kupaza zvitoro vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvimwe zvitoro. Kurwisana uku kunotevera mhirizhonga inonzi yakatanga nezuro pakati pevatyairi vemichovha nevamwe vanonzi vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha. Vemichovha ava vanonzi vari kupomera vekune dzimwe nyika mhosva yekutengesa zvinodhaka zvikuru nyaope. Kurwisana kwanezuro uku kunonzi kwasiya mutyairi wemuchovha mumwe chete afa, izvo zvaita kuti vemichovha vashandise mabhazi kuvhara migwagwa mukati meguta. Mapurisa anonzi azokwanisa kudzikamisa mhirizhonga iyi mushure mekushandisa hutsi hunokachidza pamwe chete nemabara asingauraye kana kuti marabba bullets. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti mhirizhonga iyi yakanganisa zvikuru upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandira mukati meguta sezvo zvave kutya kuenda kumabasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Oko zvino kwatinyarare asi kune dzimwe nzvimbo dzichiri kutsva dzapisiwa nedzapondewa namatombo dzimwe yatinoti looting kuchirungu dzichitogwa zvinhu zvichibva mumashops zvichindwa nazvo navanhu vava vachingoita jambanja kana kuti pongozozo muPretoria. Nzvimbo dzanyanya kuva dzakanganisika ndidzodzo dzePretoria CBD nekumarava sati inova iri padhuze nemupretoria kana kuti yaangobatana nepretoria. Pongozozo iri rakonzera kuti zvinhu zvese zvimire mupretoria zvikuru uko zvinosokutaura kwatiri kuita migwagwa yakatovhagwa namapurisa kwese kwese. Ukaenda kana kunana Acadia uku kwakavhagwa Pretoria West kwakavhagwa, saka kupinda nokubuda mutauni kwakutoneta. Asi nyaya yokurovana yanyararei jambanja rarichiitika kubva makuseni kusvika masikati ratinyararei. Chatinongoona vuti hwakabudirira vanhu vachibuda mucity center.
Chii chinonzi changa chakonzera kurwisana uku, Advocate?
Chidai chakatanga musindo nezuro kunoi pane mataxi driver muno mataxi vanenge vachireva makombi vanoi vakatanga kuti tichiaratidzira tichidzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa madrugs kuvanhu vemuno kana kuti vanotengesa zvikuru nyawo pendo yaiti tsaugo. Ineni ndatotaura nomwe taxi driver wacho achitaura kuti vazhinji vari kuzviita kwai vanobva kuNigeria nokuTanzania. Saka kuno ina taxi driver wapavairatidzira vakatanga kudzingirira maforeigners vachinda kumashops kwavo.
Zvine zvazviri kukanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri muPretoria imomo?
Zvakanyanyisa vanhu vazhinji vanoshanda muPretoria macho ndevedu, zvikuru musanifide, mumahair saloon, marestaurants. Chezvandakatoita ndabva ndichitiza mutaundi because makuseni pandamboinda kwakuchakati nyararei asingaona migwagwa yava kubvabva, ndichibva ndatobuda kumawani ndandava kutotiza kubuda mutaundi because ndaona utsihwa hwaakuchibuda mumabhildings akasiyana-siyana. Vari kutoenda mashop ega ega. Uyo wandanditaura nae taxi driver waitotaura kuti tiri kutsvaka mashop ega ega anoi ane muforena. Pandanditoseka naye ndichiti saka munoziva sei kuti ishop yamaforena vachingoti todziziva? Saka tinongosvika tichibhomba imomo. Vamwe vatoi vabakwa vane petro namapurisa, vamwe vachitousa matv mumashopu imomo. Saka zvavakungokanganisa munhu wese.
Avo vangu vari sachigaro vesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muPretoria. Zvichakadaro, mukuru wedunhu reHauteng muJohannesburg vaDavid Makura nezuro vakazivisa kuti nekufamba kwenguva dunhu ravo richadzika mutemo unorambidza vekune dzimwe nyika kutanga mabhizimisi, vachiti vari kukanganisa zvizvarwa zvemuSouth Africa. Mo Blessing Njoma anotipa nyaya inotevera.
VaMakura vakataura mashoko aya mudare ravo redunhu apo vakange vachipindura mibvunzo yaibva kune dzimwe nhengo dzedare ravo. Vanoona nezvekodzero dzavanhu vanoti mashoko akataurwa navaMakura anokonzeresa kuti pave neruvengo pakati pevanobva kunze kwenyika nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Mumwe muzvinabhizinisi muSouth Africa neZimbabwe vaBrighton Sangore vanoti mashoko akadai anobata zvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa agara achitaurwa kwenguva yakareba muSouth Africa.
Tona zvatomira zvakaipa. Last time ndakasvika vanhu vakomana vakatora basa rangu emuno muSouth Africa vakati takuda kushanda izoni yedu izvi. Saka kutotanga zvakatotanga. Kontrakti iyoyo yanga itori nemari yakawanda chaizvo mukati meupenyu hwangu. Bati yakabva yatotorwa. Pachitaka kutongoona matoni zvekuti akamwana dai nyika yedu yanaka. Dai Mwari vatinzwira tsitsi, vatinzwira nyasha. Nyika yedu yatasei yanaka. Ende shuwa shuwa zvinhu zvavo vaakuzvida. Vaakuda kushanda vanhu vaya vaya. Taimboti havadi kushanda but now they want to work. So I don't know. Zvinhu zvisina kutombomira zvakanaka. Pasi
sachigaro weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vanoti mashoko akadai haafaniri kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana savaMakura.
Mashoko avaDavid Makura mukuru weHauteng province ekuti vanoda kudzivisa vabva kure vese kuti vasakwanise kuvhura zvitoro kana kuita mabasa madoko muguta reJohannesburg. Mashoko anorunzira kuti vabva kure vatorwa vekune dzimwe nyika vavhiringizwe kana kurohwa kana kupondwa anouya panguva isiri iyo, nekuti iko zvino tiri kuona kuti kuvatyairi vemotokari hombe vemagonyeti vari kushungurudzwa vachinzi havasi vanhu vemunyika yeSouth Africa. Zvinokanganisa, zvinokodzera ruvengo, zvinokodzera mweya wezenofobia.
VaMavhinga vanoti mashoko avaMakura anotyora kodzero dzevanhu, uye handicho chaive chido chaimbove mutungamiriri weSouth Africa muShakabvu Nelson Mandela.
Havasi kutaura mutemo sezvauri. Shuviro yavo yekuti vadzivise inotyora kodzero, haitevedzani kana kuwirirana neutungamiri hwaivapo kare wana vaMandela nevamwe, wairatidza kuremekedza hunhu nekuremekedza ukama hweSouth Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Tinofanira kurangarira kuti nyika yeSouth Africa kuti igozowana rusununguko nekuzvitonga kuzere yakayamurwa zvakanyanya sei nedzimwe nyika dzakakomberedza dzinosanganisira Zambia, Mozambique neZimbabwe nedzimwewo. Asi iko zvino yoita sekuti vanhu vese vanenge vasiri veSouth Africa vanofanira kushungurudzwa. Hazvisi izvo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mashoko akataurwa navaMakura kora mitemo yenyika iyo isina rusarura pakuvambwa kwemabhizimisi.
Takadzeya mashoko avaDavid Makura nokukadzi kakuru, nokuti zvavanotaura izvi ndizvo zvimwe zvatogarotaura kuti zvinokonzera kuti zvizvagwa zvezimwe nyika zviri muSouth Africa zvishungurudziwe. Mapolitician haafaniri kuva nechekuita nemafambisirwo anoitwa business muSouth Africa kazhinji panenge pachi the free market economy pavanongofanira kupindira ndepavanenge vachiisa mitemo asi mitemo iyi inenge ichifanira
tinotenda zvikuru mo blessing wedu ndo yajikanana musakangana kuti live talk chetarisa matambudziko akasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa anokoneka nemfaro ndini wenyu blessing zulu ndokushaya mina standikile mhlanga munaudze isinde balance.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhatala i-$500 yamara TGS uza kuphuma angaphuma ke ahlale emzini wakhe endaba zinduna njalo abe siyabika emapholiseni once every week on Friday.
Ngobelo kuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba we-High Court wakobulawayo enqume ukuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athonisiswe evela ngekhaya uNduna uNdiweni.
He's unfounded. I've never heard of his abductions. That is also no propaganda.
Akusilo qiniso lokho. Anyizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Anyizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga. Isizalwane seZimbabwe esizihlala kwele Melika phansi kwenhlanganiso ye-Christian Fellowship International, CFI, banomhlangano wabomnyaka ngalimpela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kube lokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court wakobulawayo uJustice Thompson Mapikwa enqume ukuthi induna umnumzana Felix Nhlanhla yamango Ndiweni aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze athonisiswe evela ngekhaya edabeni lwakhe lokuphikisa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kaMantshi eselukhuni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lobanje umchuchisi umnumzana Kudakwashe Jaravaza etshele umahluli uJustice Thompson Mapikwa ukuba kasivumi isicelo sikaNdiweni esokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail. Umapikwa wale ukuvumelana laye esithi lelica lalilakho ukwesulwa. Umapikwa unqume esipha uNduna Ndiweni imvumo yokuba akhululwe lapho avalelwe khona ngokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amahlanu amadola i-$500. Usikhwica mfundo uWelshman Ncube igqwetha lenkampani yemathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye uchasisa okwenzakale namhlanje.
Ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhatala i-$500 yamara TGS uza kuphuma angaphuma ke ahlale emzini wakhe endaba zinduna njalo abe siyabika emapholiseni once every week on Friday anytime kusukela ku-6 ekuseni kusiya ku-6 wantambama. Yiko isinqumo sekhothi esiphumileyo leso.
Mhlaka 19 ngoNcwabakazi emthethandaba kaMantshi uJaravaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza isibaya lothango lwesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa waye mangalele ikhosikazi lakhe uNonkanyelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. Induna ibikwa yapha isinqumo sokuthi ikhosikazi likambele libuyele kibo okwenyanga ezintathu athi esephenduka, kodwa yena wakhetha ukuhlala laye okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza uthango lwesibaya sikambele ukuze asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo somkhokheli yomdabu. Ngakho ke eveza ukungahloniphi idale lenduna. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Umonakalo wesibaya sikambele ubikwa ulesisindo samakhulu amathathu amadola i-$300. Encwadini yesicelo sesibambiso se-bail, amagqwetha kaNdiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo, njalo akulampahla eyachiswayo, lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. UNdiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. UNdiweni ubegwetshelwe ukuhlala ejele okomnyaka lenyanga eziyisithupha ngumantshi uGladmore Mushowe. Kusenjalo kulamalunga amahlanu eMthwakazi Republic Party asethe abotshwa ngemva kokuzolalela icala likanduna uNdiweni. Ababotshiweyo ngumnumzana Patron Xaba, uNdaba Zelizwe Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotshwa, uPrince Mazilankatha Ncube. Laba basavalelwe eBulawayo Central Police SID Law and Order Section lapho osokukhangelelwe ukuba bathole igqetha labo, kodwa abakubotshelweyo abakakutshelwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz.
Kusenjalo ke abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga alenhloso yokungcolisa uhulumende. Lokhu kugcizelelwe njalo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lenhlathela izindaba owenzelwe emahhovisini aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association eHarare namhlanje. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Douglas Mayia uthe imbiko lemifanekiso yalabo abathi bathunjwa, bathiwa belimele kayisiwe yeqiniso, kodwa indlela yebandla eliphikisayo yokungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kuza ngemva kokuba inani lamalunga ebandla eliphisa le-MDC elithunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo liqhubeka liqonga. UMayiya uthi nxa lokhu kuthunjwa kwabantu kuliqiniso kumele kuveze sobala, njalo kuvele nasemapholiseni ayiyo alomlando wokucubungula lezi zehlakalo.
He's unfounded. I've never heard of his abductions. That is also no propaganda, mfana.
Akusilo qiniso lokho. Angizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
UMayiya uqhubeke ethi konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokuthuthuzela ukuthi uZulu ajingisele ukuze iMDC igenqule uhulumende kaMnangagwa.
There is no need to try and get power. That is taking.
Akula sizathu sokuthatha amandla kuhulumende ofuna ukuthuthukisa inotho ngomnyaka ka-2030. Lokhu kwenzakala ngoba abemelika lapha eBritani bayakwazi ukuthi intuthuko le ingagcwaliseka, bayabe sebenqotshiwe. So siyaqhubekela phambili ngokuvikela lesi sizwe njengesakwenzayo kumpi yenkululeko.
Loko kugcizelelwe umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum umnumzana Taurai Kantishaya yena othe amazwe angentshonalanga anikeza iMDC imali ukuqoqa inhlelo zokudonga ukuthula ezinjengokutshengisela okunodlakela elizweni okuyikho osekudala ukuba osomabhizimusi bengabe lesifiso sokutshala imali eZimbabwe.
We must come to a point of understanding that we are under siege as a country. It's not about President Mnangagwa. It's not about Nelson Chamisa.
Kumele sizwisise ukuthi kulapha sihlaselayo njengesizwe. Akulani lo Chamisa lokho. Lokho kubhekane lathi sonke esifuna imisebenzi. Siswela imisebenzi ngoba akula muntu obuya lemali yaphandle ezisungula amabhizimusi. Inkohlakalo ayisiyo exotsha amabhizimusi kuleli. Kodwa kutshengisela lokhu okubhidliza impahla zabantu.
Kodwa lokhu kusole izingcwethe ezicubunga ezombusazwe ezithi imbiko enja kumelanga izwakale ivela kunkokheli yalaba abalwela ukukhulula leli lizwe. Umnumzana Mlungisi Dube uthe ukuthunjwa kwabantu kuveza isandla sikaMnangagwa ekuthunjweni kwabantu kusukela ilizwe lithatha uzibuse.
Kutshiwo ngumnumzana uMahia indaba edanisayo kakhulu ngoba nxa sikhangele ukubana abantu abasuka besiyalwela iZimbabwe babelwela ukuthi abantu beZimbabwe bekhululeke. Kodwa nxa sesinanzelela ukuthi ama-ovieti yiwo asengabantu abangabahlukuluzi babantu ukuswelakala kwenhlanhla enkulu kangaka. Ngoba siyananzelela ukubana akungeke kwenzakala ukubana abantu bebe bethathwa behlukuluzwa uhulumende engayenzi lutho. Kungani uhulumende engakwazisi ukuthi ebambe laba abantu abathatha abantu ezindlini ukuthi esidengise nxa kungayi-engelasanje ekuthatheni kwabantu esidengise ngokubamba banabo izikliwi lezigebengu ezibamba abantu ezindlini.
Ukuhlukunyezwa kwabaveza imibono etshiyeneyo likahulumende kuqhubekela phambili ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukuboshwa, ukubhaxabulwa kakubi kanye nokuthunjwa. Izolo kusabalele imbiko yokutshwaya kakubi kwelinye ilunga leMDC eKhwekhwe ngabacabashanelwa ukuthi ngabasekeli bezanupf. Kodwa umsekeli kaMphathi Ntambo uzokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mthodi ulobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter ukuthi uhulumende akasoze azihluphe ngokutshayana kwamakhikhitha. Amalunga ebandla liphikisayo baveze ukukhonona ngendlela amapholisa akhanya edonda ukucubungula amacala okuthunjwa kwabaningi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye sixoxelo nobhala jikelele kogatsha lwabatsha kubandla leMDC koBulawayo umnumzana Pasha Raphael Spanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha weCIO ngeviki edluleyo abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve eduzane leCountry Park eMadabukabusa. Umnumzana Spanda uthi uyawasola amazwi enhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko abathi lokho kungamanga ngoba kulobufakazi.
Ngizathanda ukukubeka kucaca ukuthi kamvumelani labantu laba beZANU-PF abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga ngoba kula muntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaza ayivukele esibhedlela azaza zithole kusesimweni esiyabe singayenzi. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala ubaba wami wathi ethunjwa wathi ethathwa ebusuku omakhelwane basendlini eCountry Park bakuzwa lokho. Okwesibili zikhona incwadi zikadokotela sikhuluma nje kunje sichitsha kuchitshwa layo kuhanjiswa yena lokhu zeni esibhedlela esiyakhangelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufanisa abantu beZimbabwe bebeyaziyo ukuthi khonkhona ngakusoka kusiyo case eyodwa yena le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activist kati sasezibhedlela sikhuluma nje izolo ukhona ochayiweyo u-chairperson wabontanga wama-youth e-Midlands uchayiwe izolo and it's evident uchayiwe ngabantu ngama-youth eZANU-PF sikhuluma nje usesibhedlela. So aso zinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabanga zimpilo zabantu lezi and ungakunanzelela ukuthi okwinto okwangikhona kuyafanana ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhangelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Mbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywa.
Okokuqala ufanisa ukuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akula muntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu beZANU-PF. iZANU-PF yelayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kuningi kakhulu owenziwa iZANU-PF bekuphika. Kuqalisela endabeni zeGukura unje, endabeni zomrambatswina, kuze kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunja lokho, kodwa into abanjani izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze iZANU-PF isale ukuthi lokho abakwenzi lokho ngamanga, siyakwazi konoko. Asonto yanamuhla iGukura undi babehlezi beyiphika, yayihlezi saliwa lanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise mrambatswina lakho into efana nayo. Khathesi abantu bathunjwa, abantu batsha, abantu basezibhedlela sikhuluma. So kumhlophe lokhu kufana lento yena le abayenzayo, bayala ukuthi ilizwe limi limi kulo, kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilizwe limi kakubi, umkhono uma usebenzi abantu abalamsebenzi akulamagetsi akulamanzi, kodwa iZANU-PF yakuyala khonoko.
Lo mnumzana Patricia Svanda unobhala jikelele ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona kobulawayo kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alenqabele ukutshengisela eChinoyi leMhangura esithi kabaziswanga kuseselesikhathi, njalo incwadi yabo ayitshengisi ukuthi ngobani abazakhuluma labantu kule imkhosi. Ibandla leli lenqatshelwe njalo ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki ambalwa edluleyo esithi njalo lona lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso esilivumela ukwenza lokho. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa lapho abatshayeli bamagonyethi bakwamanye amazwe abahlukunyezwa khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle ye-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, abikwa iningi lawo esekela isivumelwano sokumisa ukuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe, ikakhulu zisetshenziswa emidlalweni yokuzilibazisa emazweni athuthukileyo anjengeMelika. Uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sikhangela ukwenziwa ngamakholwa esiKristu asebehlala eMelika. Abenhlanganiso ye-Christian Fellowship International balomhlangano wabo abawenza kanye ngomnyaka bewenzela ezigabeni ezitshiyeneyo owalonyaka wenzelwa edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia kusukela ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi kuphela ngesonto mhlaka 1 kuMpandula 2019. Abaqoqe umhlangano walonyaka abesigabeni seGeorgia umfundisi Jaffert Ndemera okhokhela inkonzo ye-Pilgrims Community Church engomunye njalo wabasungula linhlanganiso uthi akubizwa ozwayo lonyaka e-Atlanta ngoba abeza emhlanganweni bazathola ukudla kwendlebe intshumayelo evela kubafundisi abambalwa abakhona pha eMelika labavela kwele Canada, Zimbabwe laseSouth Africa abagoqela umculi olodumo umfundisi Toki Chivaviro odume ngengoma yakhe ethi Ebenezer. Umfundisi Ndemera uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umhlangano we-CFI sawuqalisa ngo-2005 lapha e-Atlanta. Injongo yethu lapha e-America bekuyikumitha ama-needs achiyeneyo esilawo, ngoba ngapha e-America kasila o-anti abasincedisayo kwezomendo, abantu abasincedisayo abantwana, ukukhulisa abantwana, njalo ukuba le ndlela yokukhonza ngayo ebesikhonza ngayo ekhaya, sizwa sile something missing. Ngendlela enjalo saqalisa i-CFI. So siyahlangana kanye ngomnyaka nge-Labor Day weekend ukuza dumisa uNkulunkulu wethu lokuza khana ubuntu bethu lapha emhlabeni.
Wenzelwa ngapi lonyaka?
Lonyaka sise Atlanta kodwa siyazama uku rotator ukwenzela ukuthi kube le fairness ku travel kwabanye. Lonyaka sise Crown Plaza Hotel 1825 Virginia Avenue lapha eAtlanta. Ngomnyaka olandelayo siyabe sise Dallas. Siya rotator ukuthi sincedisane njalo kwenzelo ukuthi injongo yawo njalo ngeyokuthi senze irevival lapho esikhona ukuthi kungaba labantu abangangeni sonto kumbe abangelabudlelwana labantu bakithi beZimbabwe bebe sebekwazi ukuthi house lo mhlangano lapha silabantu lapha kuyenzakala ngezikhathi eziningi sibili ukuthi abantu bathi hayi mina bengingazi ukuthi kule sonto lapha kumbe kule mhlangano enje kumbe kulabantu bakithi lapha. So ICFI isinira ithuba lokuthi sihlangane njalo sazane
ilizwe ngalipha kwabasekhaya bayisabela ukuthi nxa abantwana bangaza emazweni kabaseyi kukhonza ngendlela esilandelayo ekhaya lilakho yini ukuthi libabumukele abantwana bona labo njalo babazise ukuthi nanana kulezi sonto ezinje ezilakho ukuthi zikwakhe
kakhulu sibili kunje ngisebenzisa umzekeliso wesonto ethi Pilgrims Community Church silabantwana abangu 6 abafikileyo abaza kuba ngama students lapha for the next 4 years. ICFI ilakho khonoko kunje one of ama themes azabe fundiswa ku CFI yalonyaka yikuphendula umbuzo okuthi when they see us ama young adults ilizwe lisibona njani njalo thina sifanele siphile njani njalo ukuphendula umbuzo wakho abazali abasekhaya sifuna bahlaliseke sibili besazi ukuthi umntwana engavela azitshengise ukuthi hayi lami ngifuna ukuba phakathi kweni yebo ye kulabantwana abakuthi ungeke wazi ukuthi silo mntwana wakithi kube lalokho abangahlangana lakho kodwa abantwana abazivezayo siyazama sibili ukuthi sisebenze labo sibancedise even isikolo njalo lenhlala kahle yaleli lizwe njalo lokukhumbula ukuthi singabantu abavela eZimbabwe njalo sile identity yethu kule iconference abantwana abancane bazabe be ama children's ministry one of the things abazabe bezenza yiku paint a flag yethu eZimbabwe lokufunda ukuthi each color ichoni silenjongo yokufundisa indaba yeidentity yalapha esivela khona. So abazali bethu kabazi sibili ukuthi we are working on abantwana esingakucela ukuthi basincedise ukuthi bakhuthaze abantwana ukuthi bengaze befike ngapha bedinge amasonto awakithi ngoba lathi siyabe sisebenze lapho.
Isikhathi sethu asavumi. Ungaphinda njalo ukuthi lo mhlangano wenziwa nini, uphela nini, ngaphi kwangkhona?
Umhlangano uyabuse Crown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue. Uzaqalisa ngolwesihlanu, August 30th, uphele mhlaka September 1 ngesonto. So okwamalanga amathathu siyabe sindawonye sidumisa, sikhuthazana njalo sisazana sichumayela i-gospel.
Ababuyayo bakhanga bangabe bekhangeleleni.
Yebo ye. Silaba fundisi, silaba hlabeleli abachiyeneyo, silama gospel artists. The main one esilaye, of course, ngubaba uTT Chibabiro, owahlabela ingoma ethi Ebenezer labanye. Silaba chumayele abafundisi omalele, bayabe bevela eCanada. Silaba chumayele abazabe bevela eDallas. Abama mhlangano achiyeneyo obaba uSundire, obaba uKwesha, obaba uMarandure from the SDA in Dallas, silobaba uGuthu from the Atlanta Dallas Atlanta SDA community.
Lo bekungumfundisi Jafet Ndemera wenhlanganiso yabokholo lwesiKristu yeChristian Fellowship International exoxa ngomhlangano wabo walonyaka lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Ngoqhamuke udlakela edolobheni lePretoria kwele South Africa kwadutshulwa omunye umtshayeli wamateksi wafa. Lolu dlakela lubikwa luqale kulandela ukubulawa komunye umtshayeli wamateksi ngabacatshangelwa ukuthi ngabokuza. Imigwaqo ibivaliwe njalo lesitimela esivela edolobheni leCape Town sisiya eJohannesburg besingenelisi ukuhamba ngenxa yodlakela lolu. Abantu bangene ezitolo bachisa amathaya ezimota. Kodwa amapholisa afike adubula abantu laba ngenhlamvu zerabha bahaza lentuthu ehitshayo ukuze benelise ukuletha ukuthula. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda othi bakhangelele ukuthi udlakela oluqondiswe kwabo kuza luqhubekele phambili kunyanga ezilandelayo.
Ma usakhumbula kahlehle ngo-2015 kwabulawa kwalisa izizalwane zangapha abantu bokuza lapha e-South Africa eThekwini ngemva kokuba inkosi Silo siye sakhuluma sanikeza umbiko kwirali yazo. Sathi sikhulumile ukuthi noma abantu kufuneke bahambe abantu bashaye. Esikubona kwenzakala njengamanje ukuthi sithola amalungu kahulumeni, ominiso, ongqongqoshe no-premier njalo bekhuluma ngokuthi abantu bokuza badayisa impahla ezingekho emthethweni njalo bahijack ama-building. Kanti futhi izolo upremier walana eGauteng wathi yena kunemisebenzi namabhizinisi okumele ukuthi abe ngawo abantu ezizalwane zalapha eSouth Africa kuphela. And kunenkulumo eningi lokhu ikhulunywa ngabantu ukuthi hayi ama-spaza shop lezi zitolo ezincane lezi ama-convenience shop ma eranwa ngabantu bangaphandle bona badayisa impahla ezibolileyo kanti futhi njalo babathathela ibhizinisi ngoba badayisa ngentengo ephansi. So kabakwazi ukukhompitha nabo. So kahlehle sibona ukuthi lo mbiko okhushwayo ngumbiko wokuthi abantu beyitolo kabasadingakali abafuni lelo bhizinisi lenziwa ngabantu bokuza phandle. Yikho upremier ekhuluma leyo nto. So ma upremier ekhuluma leyo nto bese kuvuka kuchisa izitolo kutshontsha impahla ezitolo and singabona umthetho uthatha indawo yawo kusobala ukuthi abantu basuke bekhuthaze inkulumo ekhulunywa yinkokheli. Now akuhlali kahle kithi lokho ngoba Richards Bay kuleli viki esiliqaleyo nje bekuvaliwe impela kwashaywa abantu abaningi ngobokuzo. Akunamuntu oboshiweyo. Njengoba nje besibona namhlanje ePretoria, omunye sibonile edutula ngerabha bullet wela phansi ephethe iTV ebaleka naye. Bathatha iTV yena bamyeka bambophanga. Kanti laba bantu as long as bengabotshwa uma besenza lamacala, ngeke bakubone ukuthi akulunganga bakwenzayo.
Kodwa imbiko ephumayo ithi yona okwenzakalayo lokhu ayisiko okokwenza labo kuza ngabachayeli nje bamateksi. Kungakuhamba njani khona?
Into eyenzakala ukuthi abashayeli bamatekisi babaqale lolu dushi izolo. Kunendaba eziphikisanayo othola ukuthi njengalokho kwenzakala eSoweto ngeviki eliphelileyo kwathiwa khona abantu bokuza badubula ingane kungekho ngane ebhijuliweyo. Izolo umbiko osuke kulaba abamatekisi otholakele ngokuthi osomatekisi bafike erenkini labasebenzela khona bathola iqembu labantu okuthiwa lelo qembu labantu bekungamaphoyisa abasonti ngamaphoyisa nalaba abafana laba badla izidakamizi inyawo okubizwa ngenyawobhe. Basebesithi bona labo bantu abadayisela labo bafana izidakamizwa yini yilawo maphoyisa. Kwasekusiba nodushe-ke phakathi kwabo lapho and kwagcina-ke omunye wabebhijuliwe. So yiwumbiko ovelayo lona. Bese kusithi ngemva kwalokho sebefithi bona sebesuka lapho sebehamba beqamba amanga besithi lo odutuleyo ingani udutuleyo ngabantu baseNigeria abadayisa izidakamizwa ngoba babalandileyo. Yikho manje sebelisa abantu bokuza. Ngaso sonke isikhathi uma kuzoqhathelwa nabantu bokuza kumele kuthiwe khona silisa ama-drugs kumbe izidakamizwa. Siliswa ukuthi kwenziwa amacala. Kanti yonke leyo nto leyo isuke nje ibe yikucatha ngoba uma kuyukuthi kuliswa izidakamizwa, ama-TV ayizidakamizwa nana asebehamba bengena ey'tolo bewathatha. Ngoba ama-TV akanani ney'dakamizwa, iy'tolo kazinani ney'dakamizwa. Kufuneke bahambe ngoba bathi bona bayabaza abantu abadayisa izidakamizwa. Kabahambi ngani bafike bamthathe lo muntu bayenze ukubopha okuthiwa khona i-citizenship, i-citizen arrest, bazibophele lo muntu lo bamse e-police station bayonikeza ufakazi bokuthi lo muntu udayisa izidakamizwa. Babenzi lokho kodwa bahamba bayoshisa iy'tolo bafike batshontshe bathathe impahla yabo okukhomba nje ukuthi ibugebengu obubangelwa yinzondo yabantu bokuza.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eGoli.
Oh, Sondela Mumondia, Mr. Bobis Nanda Mate, Sondela Ntokazi, Ungesabi Ntombenhle, Ngizikele Ngaphelela, Sondela Ngikhumba Khumbe Kancane, Ungesabi Likhatshana, Angathathi, Ukubobotheka Kwakho Ngenza Ngikhothakhothe Umlomo, Obakho Ubuhle Bume Njalo, Uyinkanyezi Yenhliziyo Yami, Ngizikele Ngaphelela.
Sibonge ke lo mculo olifa lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.